Sangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti zvirongwa zvizhinji zvekuvandudza upfumi zvinoparurwa nehurumende hazvina zvikuru zvazvinobatsira mukuvandudza upenyu hwevashandi sezvo zvirongwa izvi zvichinyanyotarisa vari kumusoro. Izvi zvinotevera kutanga kutengeswa kwemari yemasendi ane goridhe kana kuti gold coins senzira yekutsigira nayo dhora remunyika kwakaitwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Mari itsva iyi yakatanga kutengeswa mumabhanga nemutengo wemadhora ekuAmerica chiuru nemazana masere nemakumi maviri nematatu ane masendi makumi masere kana kuti US$1823.80 kana kuti kumaRTGS zviuru mazana masere nezvishanu nemazana manomwe nemakumi mana nemashanu nemasendi makumi matatu nemashanu kana kuti $805,745.35 pakoini rimwe chete. Asi urongwa uhu hunonzi nemunyore mukuru weZCTU vaJafet Moyo haunei nevashandi vakawanda sezvo vasingafi vakakwanisa kutenga mari iyi nekuda kwemihoro yavo yavanotambira iri pasi.
Hurumende iri kuti inoda kubatsira kuti kuve nemari inosekureta mumaketi kana kumusika. Vanhu vasachengete mari, vachengete makoinzi aya. Asi isusu sevashandi hatizokwanisi kuatenda makoinzi aya nenyaya yekuti tiri kuona mutengo wacho uri pamusorosoro. Vashoma iyo zvino vashandi vanokwanisa kuva nemari yakadai. Kana even iri RTGS chaiyo vashoma vashandi vanotambira mari inosvika pachinano ichocho.
Mashoko avamoyo anotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avanotiwo havauoni vanhuwo zvavo vachikwanisa kutenga mari negoridhe iyi nekuda kwemutengo wayo.
Mukatarisa makoinzi aya handifungi kuti akagadzirirwa vanhuwo zvavo nekuti mari yakafanana ne$806,000 kana kuti $1823 haisi mari inowanikwa nechero munhu panguva imwe chete yekuti angangoda kungochengetedza. Saka tinoona kuti chiratidzo chekuti vari kuzvisvisa kuri kubva dambudziko rekukwira kweinflation. Asi ndisingazive kuti nzira iyi ichakonzera here kuti inflation iderere nekuti makoinzi aya anotengeseka zvakare. Saka zvichaitika pamwe ndezvekuti vanhu vachitanga kuatenga zvikuru sei nemari yemuno muZimbabwe yatizoatengesa nemari dzekunze kwenyika atikwiririrei pamutengo nekuti vanowana mari yakati wandei kana vakadaro.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira vaKipson Gundani vanoti fungidziro yebhanga guru renyika yekuti vanhu vachatanga kuchengetedza mari dzavo dzekunze kuburikidza nekutenga mari itsva iyi inogona kunge isiri kuzobuda saizvozvo sezvo vachiona vanhu vakawanda vachitenga mari idzi vachishandisa mari yemunyika.
Tinoona sekuti pane njodzi dzinogona kuitika kuburikidza negold coin iri. Njodzi yekutanga iri clear ndeyekuti panogona kucreatwa aya atingati maarbitrage opportunities kana kuti chitsotsi kuburikidza nekuti vanhu vari connected vanogona kutenga gold coin iyi vachishandisa mari yemuno muZimbabwe vachishandisa exchange rate yatinoti official inova exchange rate isiri kureflecta zviri kuitika mukati meno nyika. Wozotengesa gold coin riya pamusika nerate yeUS dollar zvokonzeresa izvo kuti vanhu vagadzire upfumi but pasina chavanyanya kuprodusa.
Kunze kwekunge patsvagwa nzira dzekugadzirisa dambudziko remutengo wemari itsva ine goridhe iyi zvinoreva kuti vakawanda kusanganisira vashandi vacharamba vasingasvikiri pamari iyi. Studio 7 yakundikana kubata gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe kuti mari iyi iri kutambirwa sei neveruzhinji kubva zvayaparurwa sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vaMangudya vaudza sangano renhau repadandemutande reThe Newshawks kuti mari iyi iri kudiwa zvakanyanya pamusika. Chasara ndechekuona kuti pane zvichaitwawo here kuti vepasi vakwanisewo kutenga mari iyi uye kuti iri kukwanisa here kushanda basa rayakasikirwa rekutsigira uremu hwemari yemunyika pamwe nekumisa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation.